Munoonawo sei mabatirwo anoitwa nyaya idzi nemapurisa? Vamwe vari kuti vakaona veMDC vachikandirwa batie gasi vachinge vachiita havo musangano wavo murunyararo kuno panoku, asi ava vakarowana hapana kana pakakandirwa tie gasi. Munoona sei mabatirwo anoitwa basa nemapurisa?
Zvanotevu ndebato riri kutonga ende munongozivavo muAfrica nyika zhinji mapurisa anoshanda maererano nebato riri kutonga. Ndo zviripo mukatara vachihuri kubva kare munhu wezanupf vakatonge variko kumozambiki vachiura zanupf. Saka zanupf hatingaidhishi kubva mumabazi ehurumende anosanganisira mapurisa. Hongu vamwe vangada kuti mapurisa akasununguka, hazvisi izvo.